Chinoita kuti European Union inyanye kutaura pamusaka peAfrica vasingatauri zveupfumi huri muZimbabwe ndechekuti Africa haioni Zimbabwe senzvimbo ine yekuti vangawane upfumi hunoshamisira. Vanototarisa riri dunhu rese reAfrica.
Sei muchidaro vambofana?
MuZimbabwe munonetsa kuti muite anonzi mainvestment ane musoro anobatika. Chatiri kuona iye zvino maChina ari kungouya kuzomora zvavo pasina kana upfumi huri kubhoya muno munyika. Tiri kuona maChina akazara mulithium vazara, madiamond vakazara, kugold variko, vanhu vemuZimbabwe vari kuramba vachitambura.
Asika European Union iri kuti iri kubata Africa yese, Zimbabwe haipowo here ipapo paAfrica apa?
European Union kana ichitaura nezveinvestment muAfrica, vari kutorova investment yekuti ringe richiita business chairo rinooneka kuti riri kufamba zvakadii, riri transparent pachirungu, vachiteedzera mitemo yenyika iyoyo. Ndo business, saka muZimbabwe hamuna mutemo. MuZimbabwe ndeme umbavha, ndo zvatinoona nana gold mafia vaya vakabobuda pazvivhitivhiti. Zvinotoratidza kuti kana munhu achida kuita business muno muZimbabwe munoboda kunga maita madhiri mamwe akaora nevakuru vakuru vemuno munyika. Haasiriwo mabhizinesi ari kutarisirwa neEuropean Union.
Iwo makambani ekuEU nemabhanga oko, hakuna here vamuri kuonawo vari kusima mari munyika?
Upfumi hweZimbabwe hauna kumira zvakanaka. Hakuna kambani chai chaiyo ine musoro ingauye kuzoisa mari yayo munyika iyi inogogara yakachingoita zvisinganzwisisiki nenyaya dzeupfumi. Iye zvino taane mari yechitanhatu yakunzi ZIGI, takamboita mabhondi, takaita maZimbabwe dollar, takaita maRTGS, takaita zvipi nezvipi. Zimbabwe haina kumira zvakanaka. Saka Zimbabwe inotove nyika inototyisa kuti mainvestor chaiyo chaiyo ari serious auye achiisa mari muno munyika. Uye zvechikwereti cheZimbabwe chiche 17.7 billion ticharamba chiri chikwereti chinoita kuti nyika dzeEuropean Union dzisada kudyidzana neZimbabwe zvakanaka. Kusvikira nyaya yechikwereti iyoyo, nyaya yematongerwo enyika, nyaya yekodzero dzevanhu, nyaya yeuori dzagadziriswa.